Vamoyo vakadoma vamutimbanyoka semutevedzeri wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko. Meya vechitungwiza valavmo maiko vakatozivisa makanzura ese edhorobha iri nezvedanho iri. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaseso zvidzai vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemitemo, vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzeri wameya.
Kubva musi wa 18 August kusvika musi wa 7 September kanzuru ichasarudza zuva rainoda zvayo, yosarudza umwe wavo kuva kansela kuva deputy mayor rather. Ndo zviripo zviri pamutemo. Ava vadyirai moyo vanozivawo kuti ZANU yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana Chitungwiza imomo. Saka vanoda kungoshandisawo masimba avo kuita zvechibhinya.
Vamwe vakati kanzuro yeChitungwiza yainge yatadza kusarudza mutevedzeri wa meya, ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika. Mukuru weChitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Diana Kuveya vaudza Studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo.
Tichiri kuita tsvagurudzo seboka reChitungwiza Residence Trust kuti tione kuti zvakafamba sei, uye zvekare tikanyora tsamba yekukumbira kuti kana tichibvira tiite meeting navajulai mwoyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekuti tsvagira deputy mayor dzisiri pamutemo dzakafamba. Saka ndiwo mamirira dzakaita, uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha weChitungwiza iri muward 25 havasi kugutsikana, havasi kufara navo.
Asi mukuru wesangano reMetropolitan Residence Forum Mamavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti kanzuro yeChitungwiza yakatadza basa, vachiti ingadai yakasarudza mutevedzeri wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura. Kunyange hazvo mutevedzeri wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura, munyori weChitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno. Nekudaro kanzuru ine mazuva makumi matatu kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Pari zvino kanzuro yeChitungwiza ine makanzuro makumi maviri, 16 eMDC Alliance nemana eZANU PF. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.